Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kubvumbi 2019. Makateerera ku Studio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vakashaya padambudziko redutu mupengo cyclone Idai wasvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevasere uye unotarisirwa kuramba uchikwira.
Kuyakaona kwakaenda pane paiwa nedzimba mulocation iyoyo yese vari kuti over 500 now are missing. Over 500 people are missing. But missing yavari kutaura vari kuti obviously vanhu ivo vakatofa because by now taifanonga tichinge takuziva kuti vari pati.
Asi vamwe vari kupinda munzvimbo dzakaparadzwa necyclone Idai vanoti uwandu hwevanhu vafa hunodarika huri kutaurwa nehurumende.
Bridge rakaenda tina nepekugara, dzimba midhuri dzanyakatika, mashopu akaenda, hatisina pekugara, vana havachakwanisi kuyambuka vachienda kuchikora, vakutendera ngebridge guru, vana vadiki vasingagoni kufamba, izvozvi zvatina pekugara, hatizi kuti todini, tokumbira rubatsiro.
Vagari vekuchimhanemani vomerwa neupenyu zvichitevera kuparadzwa kwemabhiriji nezvivakwa munzvimbo yavo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vakashaya padambudziko redutu mupengo recyclone Idai wasvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevasere uye unotarisirwa kuramba uchikwira sezvo vamwe vanhu vakatsakatika vari kuwanikwa vakafa. Tichakupai zvizere pamusoro penyaya iyi. Zvichakadaro, bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti uwandu hwevanhu vanonzi vafa zvichitevera dutu mupengo nemafashamo ecyclone Idai hunodarika pauwandu huri kuburiswa nehurumende. Sangano reUnited Nations kuburikidza nebazi raro reOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs riri kuita musangano wechimbi-chimbi izvozvi hwekutsvaga nzira dzekubatsira vanhu vakavhiringwa necyclone Idai. Sachigaro wemadzimai mubato reMDC uye vari mumiriri wedunhu reManicaland muparamende amai Lynette Karenyi vanoti vanga vari kukopa nhasi uko vaudzwa kuti vanhu vanodarika mazana mashanu havasi kuzivikanwa kwavari. Rechoto weStudio 7 aita hurukuro naamai Karenyi kuti tinzwe zviri kuitika kuchimanimani.
Vanhu vari kunobvu vane dambudziko. Patasvika tiri pakopa pari zvino pane vanhu obva kuma I think nearly 3,000 vemavillages akawanda. Vari kuti vamwe vane 7 days vachiuya vachidzoka vachiuya vachidzoka asi havasi kuwana chikafu. Kunyanya nzvimbo yekwadzingiri havana kana chikafu chavati vaona kubva cyclone ichitanga. Maareas ese iwayo nzvimbo yakaona kwakaenda pane paiwa nedzimba mulocation iyoyo yese vari kuti over 500 now are missing. Over 500 people are missing. But missing yavari kutaura vari kuti obviously vanhu ivo vakatofa because by now taifanonga tichinge takuziva kuti vari pati. Imbwa dzakabva kusouth Africa hanzi dzakauya kuno dzikambofembedza femedza vakasiya vamakamaka mavari kusunga kuti kuda mune vanhu. Then pane padzingire paprimary school 4 teachers na headmaster wacho are also missing. Vana over 40 are also missing. Zvoreva kuti number yatiri kupiwa negovernment haisi kupindirana nezviri paground.
Muri kuti imi vanhu havasi kuwana chikafu asi tiri kunzwa kuti zvokune masangano akaita sana World Vision ari kubetsera kupa vanhu chikafu. Zvinhu zvakamira sei?
Chikafu ichi chero vanhu vachinzi chiri kuuya tiri kuchiona pamatv nekuti patasvika isusu dai chikafu ichocho chiri kupiwa vanhu taenda itasvika vanhu vachipiwa. We only passed the through what denounced the word 16 yepaduri crash ikoko hakuna dzimba dzakatorwa hakuna vanhu vakanzi vakafa kunze kwevana 2 vanonzi iwo vakahidhikirwa muimba. The rest of the people variko zvinhu zvavo muminda zvirimo asi tasvika ipapo paine mapiles and piles ema 10 kg emufu emabhazi esipo nemapamba zevana. Saka isusu tiri kuti vanhu vari inid nekuti nzara ingori kwese kwese asi dai tambotarisawo vanhu ava vakaita vekwana dzingire vane misha dzakaparara vasina kana potitangira ndo vanhu vari inid ivavo. So tiri kukumbira isusu kuti maNGOs zvekuti zvinhu zvitorwe zvichinzi zviri kungochengetwa zvichibva mukuchengetwa kwazviri kuenda hatizozvisisi taizvabvira maNGOs auya achipa ega nekuti vanhu vari kunzi vari kupiwa vacho vashoma vari kunzi vari kunyorwa mazita.
Veruzhinji vangade kuziva kuti sezvo imini muri panzvimbo pakaitika tsaona iyi ari kugovera chikafu ichi ndiani chaizvo?
Pandasvika pane wadhi 16 iroyo ndasvika ndikaona paine weWorld Vision ndo vanga varipo neami yanga iripo neumwewo akaita hazvisi ndiri wekuwomen affairs ndonzi comrade anere wewomen affairs ndo vandaona variko. Asi pandasvika pakopa vatori nemazita anonzi anenge anyorwa kare nemasabhu zvoreva kuti izvozvo ndo zvinenge zviri kuita dambudziko kuti pai mazita akasaitwa izvozvo nekuti vamwe vari kuzotadza kupiwa.
Vanga vari sachigaro wemadzimai mubato reMDC uye vari mumiriri wedunhu reManicaland muparamende amai Linet Karenyi vachitaura vari parunhare vari kuChimanimani naReichoto weStudio 7. Nhasi Studio 7 yaita hurukuro nevagari vekuChimanimani ava vataura vachiburitsa pfungwa dzavo uye rubatsiro rwavari kutarisira kuwana.
Tatoshatirwa panapa pabhizinesi panapa. Tine vana vari kumakoleji, vari kumayunivhesiti, vari kuzvikora. Tinovabhadharira ngekuti apa bridge ndo raitiponesa. Kwaibve motokari dzakawanda kumasaidi nekumasaidi nekumasaidi dzechiuya panapa nevana vechikora. Hatizivi kuti vana vedu vachatsikwa, vachadini, kwavachahambira. Hakuzi kunaka izvi. Nechipatara chinotonesa mahambiro etichaita kuti tichafamba sei. Fanika vana vechikora vanotambudzika ngekuhamba kutenderera seri kweche iyo. Vana vadoko vemaECD vanotambudzika ngekuti vachiri vana vadoko kuti vafambe vega. Chinenge zvichinesa. And business nepanapa inini ndiri business umwe unoipatakana panapa. Ndiri isindi. Business vango taipana ngemotika dzaiuya dzaifamba famba kudai ndo dzaitiponesa. Saka zvinezvi unoti atopfa. Tine vana vari kuzvikora, vari kumakoleji, kumayunivhesiti, vari kumaprimary nekumasekendari. Zvinezvi unani zviti tichavafundisa ngevana. Tiri kutambudzika patangana pana bridge rikasakugadzirwa iri tenge tatofaunisa.
Gadzirwawo mabridge tasangana nematsaonazi mabridge edu avhurwa pachimanimani road yabreakdown nekuti vana vechikoro vasochakwanisi kuenda kuchikoro uye zvigaya zvedu zviri kumhanda rumoko hapasa vakukrosera pavakukrosera vai pari danger kuti ngepekuita kutomanikidza kuti unokwanisa kuti uchikrosa bridge rovhara dambura uri kumhiri chikafu achizooneke endi mhuri dzinonga dziri kumhiri haupana zvekuzoita nekuti zvinhu zvava zvaoma. Nematambudziko atasangana nawo plus misha yadonha uko. Tine irrigation yatasangana nayo apo yedu yatorwa mapaipi ese atorwa yabreakdown pamvura. Mune zvirimwa zvirimo saka hakuchaendi mvura kumamunda. Ibreakdown imwe yatasangana nayo.
Ini ndoitwawo kuda kwachidungunye. Chandaikumbirawo pana Mwari kuti vanotitungamira dai akatibatsirawo kuti chinyi zvifambe nenguva ichiripo. Bozita nzara yatiwandirawo saka ndaikumbira kuti Mwari apindire pemuri munotitonga mutibatsire.
Ndinoitwawo talent kaba ndiri mugaro wemunomwatanganda kutokumbirawo kuhurumende kudai yatibatsira tarashikirwa ngebridge ndo njira inoenda ndiyo vana kuchikora saka tori nedambudziko guru rekuti vana vachafamba sei kuende kuchikora vanorwara vachafamba sei kuende pachipatara nesu vanogara kudera ino kumastend ino hatikina pekuhamba ndipo kwei kusvigayo nekuzvitoro tanesekawo unono totokumbira rubatsiro kuhurumende
kuti dai tagadzirirwawo bridge kuti paone kufambika apa uye vana vedu vakwanise kukrosa vachienda kupi vachienda kuchikoro. Izvezvi mashopu chaiwo ari uku mashopu ari uku saka hatisisina kana kwekuti tiende kuende kotenga zvikoro ndokwazviri uye chipatara mutambara chiri apa vese vari kubva uku vanenge vasingakwanisi kukrosa panapa vachienda kuchipatara. Saka yatodambudziko dzimba dzaparara pana sabhuku edu namire apa musha wawo wese wadonha havana kana pekugara pari zvino Saka zvinhu zvatotirwadza zviri kuti shungurudza izvozvo. Kuti saka ticharararama sei pari zvino?
Bridge rakaenda tina nepekugara, dzimba midhuri dzanyakatika, mashopu akaenda, hatisina pekugara, vana havachakwanisi kuyambuka vachienda kuchikora, vakutendera ngebridge guru, vana vadiki vasikagoni kufamba, izvozvi zvatina pekugara, hatizivi kuti todini, tokumbira rubatsiro, mutigadzirirewo bridge, tione kushanda, business ratogara, tatogara pasi, hatichakwanisi kuona mari yekuendesa vana kuchikora, bridge ndoraitionesa mari, vanhu vaiuya vechirukwa vechitenga mumashopu, izvozvi hatisisina chekuita, mabusiness nasese atogara pasi. Saka tokumbira rubatsiro kubva kwamuri. Tatenda.
Ayo anga ari mashoko evagari vekuchimanimani mudunhu reManicaland uko kwakasiya kwaparadzwa nedutu mpengo pamwe nemafashamu ecyclone Idai. Iye zvino todzokera kunyaya yedu yekuti hurumende iri kuti uwandu hwevanhu vakashaya padambudziko redutu mpengo recyclone Idai unosvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevasere uye unotarisirwa kuramba uchikwira sezvo vamwe vanhu vakatsakatika vari kuwanikwa vakafa. Godwin Mangudla anotipa nyaya iye.
Achitaura nevatori venhau mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vati mabasa ekutsvaga vakashayikwa mushure mekunge misha yavo yakurwa kana kuputswa nedutu mupengo iri ari kuenderera mberi uye nyika yava kubatsirwa neimbwa dzakabva kuSouth Africa. VaMoyo havana kuda kutaura uwandu hwevanhu vasiri kuwanikwa uye vati hurumende haigoni kutora vanhu ava sevakafa kudzamara yawana pane mitumbi yavo.
We cannot at this point declare that those who are missing are dead. We must continue with our search and rescue. And the search and rescue is being assisted.
Hatikwanisi kuti titi vese vasiri kuonekwa vakafa. Tiri kuramba tichivatsvaka tichibatsirwa neimbwa dzakabva kuSouth Africa. Uye imbwa idzi dzakatoratidza nzvimbo 16 mungangu nedzimwe mukopa nedzimwe. Saka hatigoni kuti titi vakafa tisati taona kuti vanhu ivavo ndivanani.
Vati hurumende iri kuedzana pose painogona kubatsira vanhu vese vakawirwa nedambudziko iri. Vati hurumende yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwezvikopokopo zvekutakura rubatsiro kuenda kune dzimwe nzvimbo dzisati dzave kusvikika nemigwagwa. Vatiwo pane nzvimbo makumi matatu neshanu dziri pazvikoro nezvipatara pari kupiwa vanhu rubatsiro, asi dzimwe nzvimbo idzi hadzisati dzave kusvikika nemigwagwa. Vati kunyange hazvo vanhu vemuZimbabwe nemasangano epasi rese ange ari kupa rubatsiro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachaparura chirongwa chekutsvaga rubatsiro zviri pamutemo, asi vati havasati vave kuziva kuti panodiwa rubatsiro runokosha mari yakawanda zvakadii.
We are looking at immediate to short term as well as medium to long term. There are issues of special.
Tiri kutarisa zvinodiwa panguva ino nenguva iri kutevera. Saka zvinoda kuti titange tatarisa zvese kubva panyaya yekuti vanhu vangagariswe patsva sei. Saka tinofanira kutanga taongorora zvese kuchimanimani nechipinge.
Vati panodiwa rubatsiro runosanganisira kugadzira migwagwa, mvura, kuvaka zvikoro, dzimba, magetsi nezvimwe. Vatiwo pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu vanoda rubatsiro rwekuti pfungwa dzavo dzigadzikane mushure mekuvhiringwa necyclone Idai. Kusvika pari zvino hurumende yashandisa zana remamiriyoni emadhora kubatsira vakawirwa necyclone Idai, uye makambani, vanhu nemasangano emuno nenyika dzekunze vakabvisawo rubatsiro runokosha mamiriyoni akawanda emadhora. Vatiwo hurumende iri kuedza zvese zvainokwanisa kuitira kuti rubatsiro rusvike kwarunofanira kuendeswa. Zimbabwe yakarohwa nedutu mupengo recyclone Idai iro rakatanga musi wa14 kurume uye rikavhiringawo Mozambique neMalawi. Vachitaura pamusangano uyu gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rashora zviri kuitwa nevamwe vamabhizimisi zvekukwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Vati dare raita chisungo chekuti mabhizimisi fanira kukwidza mitengo achitarisa uremu hwemari kwete kutarisa mutengo wemari pamukoto. Kunyange hazvo hurumende yakasiyanisa udzamu hwemadhora ekuAmerica pamwe nemaRTGS dollars ikavhura musika wekutengeswa kwemari yekunze mumabhanga. Madhora ekuAmerica asi kuwanikwa mumabhanga uye ari kuramba achiwanikwa pamukoto, izvo zviri kukwidza mitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure menguva inodarika svondo rimwe chete, mauto anotungamirwa neAmerica aburitsa mashoko ekuti anga akunda mukurwisa chikwata cheIslamic State muSyria. Kurwisa chikwata ichi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzichiri pasi peIslamic State. Mutauriri wemauto emuSyria vaMustafa Bali vaisa mashoko paTwitter vachiti kurwisa munzvimbo dziri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweguta reBaghuz kuri kuenderera mberi sezvo varwisi veIslamic State vasati vasarenda. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kunyomba dunhu rePuerto Rico vachiti vatungamiri varo havakwanisi kuita basa nemazvo, vane uori uye mafuza panyaya dzekuona kuti dunhu iri rabva mutsaona yedutu mupengo reHurricane Nathaniel. VaTrump vati dunhu iri riri kuwana mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe madhora semari yerubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica kuti ishandiswe mukuvakiridza zvivakwa zvakaparadzwa nedutu mupengo. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika. Nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakawanda uye kutoshayikwa muzvitoro kwezvimwe zvakaita semajarini, mafuta ekufambisa edzimotokari anonzi ari kutarisirwawo kukwira svondo rinouya. Panguva imwe cheteyo, kambani yemagetsi yezesa iri kurongawo kukwidza mutengo nezvikamu makumi matatu kubva muzana. Mitengo inonzi yakatanga kuita chamuramba mhuru kubva mwedzi waPera, izvo zvinonzi nevakawanda zvave kuvaisa parumana nzombe sezvo mari dzavari kutambira kumabasa kwavo dzisiri kukwidzwawo. Izvi zvinonzi nemunyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo zviri kuomesera vashandi zvakanyanya nekuti mihoro yavo haisi kukwira.
Zvatiomera sevashandi, mazuva tingati sondo rapfuura taona kuchinja kwemitengo yemagudzi nemaservices. Sikutishamisa nenyaya yekuti takambotaura kuti mapolicies aya haisiriyo anogona kugadzirisa nyaya yeupfumi.
Vamoyo vanoti izvi zviri kunyanya kukonzerwa negwara rezveupfumi riri kuteverwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa, iyo vanoti yakatevera gwara risingakwanisi kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Vanotiwo kurasikirwa nesimba kwedhora renyika reRTGS nekuda kwemusika mutema ndicho chimwe chezvinhu zviri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Zviri kutaurwa nemaservice providers matarifa achakwira svondo rinouya. Tiri kuzviona kumapepa, although hasati zvaitika zvimwe zvacho, asi hazvisi kutishamisa nenyaya yekuti vanoiti RTGS dola e payakazoflotiwa mumaketi haisi stable, inongomuva muva nenyaya yeparallel market. Saka tiri pakati pematambudziko. I think maZimbabweans akatowanda vakutozviona zvakataurwa nevashandi kuti varume ava vachatipinza panguva yakaoma nemapolicies avo.
Izvi zvinotsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, ava vanotiwo uremu hwedhora renyika reRTGS huri kuramba huchiderera zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Tinoona kuti zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze pamusika. Tikatarisa tichaona kuti munguva yaPera iyi mari yanga ichimbowanikwa, rate reUS dollar risiri kunyanya kufamba. Asi paparallel market taona kuti rate ratifambei zvakanyanya, ratodarika 4. Interbank iri kunzi yatifambei. Saka ikoko kukwira kuri kuita mutengo weUS dollar ndokwakonzera kuti zvinhu zvikwire, nekuti zvizhinji zvinoshandiswa mukugadzira zvitengwa zvachona zvinotengwa kunze kwenyika.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRichard Mahomva vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu hakunei nematongerwo enyika.
Chinhu
chinowanikwa kuti kana zvisingafambi vanhu vanongomhanyira kuti matongerwo enyika ndoanoita kuti zvinhu zvisanake. Asi chekutanga ndechekuti zvinhu zvakaita sefuel tagara tandisina mamwe mazano ekuti tiwane fuel kunze kwekuti titenge kune dzimwe nyika.
Vamahomva vanotiwo chimwe chiri kuita kuti vanhu vaone sekunge hurumende isiri kukwanisa kutungamira nyika zvakanaka inyaya yekuti vanhu vakatadza kushandisa zvakanaka mari yekunze kubva payakatanga kushandiswa munyika muna 2009.
Zvakare mari iyi yatakati kubatisisa kubva muna 2009 yanga isiri yedu, yatisina kuzoshandisa nemazvo, yatakazosununguka tikatambarara tichifunga kuti mari yedu iyo isiri mari yedu. Ndozvo zvimwe zvinhu zviri kutiita kuti tifunge kuti kusatonga kwakanaka, asi taifanha kuchengetedza mari yekunze kuti tishandise mune zvakakosha zvenyika.
Asi vakuchera vanoti chinhu chinokwanisa kumisa kupenga kwemitengo kuvepo kwemukaha mudiki pakati pemutengo wemari yekunze kana ichiwanikwa kumabhanga nemutengo wayo kunge ichiwanikwa pamisika mitema.
Panofanira kunge pane kusapesana kwakanyanya pakati peinterbank rate nerate riri kuwanikwa kunze. Chireva kuti interbank rate rinofanira kuti ribatane nerate repanze.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kana zviri kuitika iye zvino zvekuti vanhu vashoma ndo vari kuramba vachiwana mari yekunze zvakaramba zvichiitika, zvichareva kuti mitengo yezvinhu icharambawo ichingotiza vanhu vachiremerwa nekuti zvinhu zvakawanda zvinenge zvichishayikwa muzvitoro sezvo zvizhinji zvezvinhu zviri kutengeswa munyika zvichibva kunze. Vamwe vagari vekukopa kuchimanemane vari kuchema-chema nenyaya yekushaya rubatsiro munharaunda yavo vachiti vari kunyimwa rubatsiro rwakaita sezvekudya nembatya nekuti vari kupomerwa mhosva yekuti vanotsigira bato rinopikisa reMDC. Amai Maria Manzou vaudza Tanonoka Hwandi weStudio 7 kuti musha wavo kusanganisira dzimba shanu zvakatorwa nemvura uye havachina pekugara kana zvekudya. Amai Manzou vanoti mbatya nezvekudya zverubatsiro zvave kutengeswa muzvitoro iyo vasina chekubata. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kubva pane zviri kutaurwa naamai Manzou izvi. Ngatinzwei hurukuro ina amai Manzou.
Mhuri yakapona, asi tinonga tiri kumasaidhi togara kusaidhi. Tauziwai muuye kuhora, zvinhu zvacho hakuna zvatiri kuhora. Asi tiri kutotambudzika, tiri kundosvika panohoriwa pachona, zvinhu zvachona zvatoteiswa mumashopu, zvatotengeswa. Taane vhiki rese tichidzeke kuende kudo kohora, tisikaoni zviro, tichitodzokera kumba.
Zvinhu zvaiswa mumashopu?
Ehe.
Ko, zvaiswa mumashopu nani? Handiti vanobatsira vanouya nazvo vachizotambidza vanhu?
Ari kuuya nazvo, asi kuzoti tizotambidzwa kwacho hatisi kutambidzwa ba. Zvinongotorwa mushopu mwezino mwatoiswa mumunda mwezvinonga zveitoperera zvishori izvozvo.
Shopu yacho iripo ndiani?
Ari kuisa kushopu ipanakaneta.
Saka iko zvinezvi makamirira chii?
Takamira pane zviri kuzi kwahai tinoda kungopuwa, saka tiri kungomirira kuti pamwe tichazviona apeno kuti tichazviona here.
Vari kuda kukupai ndiani?
Varida kutipa vari panabasa handinonatsotoziva ini.
Vanga vari mugari wekukopa kuchimanimani, amai Maria Manzou vari parunare kukopa kwakare naTanonoka Hwandi weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tanga tiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo idai.
Ndada Margaret Mchai amudzipera kachirwa dzazo kuti zvakatifikira takakanganwa ngoti mvura yamwari kuuya ndikazivi kuti pane zvitiko zvichazoitika zvekutoti bestori panapa pakavhurwa rwizi rinoshandisa panga pasina rwizi matombo akaburuka kubva mugomo amwe anga achibva pasi tisikazivi kuti ari kubva pai nanhasi tiri kushandisika.
Muri kutaura kuti pamuri ipapo pakavhurika rwizi?
Tiri pane pakavhurika rwizi ndopa nebhazi rakazomira padhuze nesu matombo asina zvoti akafamba seanenge aibva pasi matombo amwe aibva mugomo amwe aitobva pasi chaipo.
Muri kuwana rubatsiro here?
Tiri uno tiri kubatsirwa takabatsirwa nematende nezvekudya nokuti minda yedu yese yakaenda nemvura pakasara paa matombo ega ega tikubatsirwa kwachikafu. Aiwa tinotenda Mwari naizvozvo pamhuri yekwedu hapana akarasika asi manexdo akangobatiwawo netsaona iyoyo. Patakatanga taipiwa zuva nezuva asi pari zvino vakati kwai taakumira kuti moronga kuti tichakupai chikafu zvinorongedza kuti muzopuwa apa kamwedzi pamwe chete hasati zvaitika. Nzvimbo yetiri isusu tine masoja akatichengetedza pari zvino vatichengeta chikafu chetiri kudya.
Vari kukubatai sei masoja munzvimbo iyoyo yamuri?
Ah, masoja ari kutibata zvakanaka asati amboona chakashata pavari.
Urikutaura naHebert Mabuka.
Pari zvino zvingori nanewo asi kungoti tiri kusvika tizvine zvinechitiko chakaitika nekuti tiri panapa paipo vari kungorehwa nevanhu vazhinji pari kusvika vanhu vakawanda ndopamba pane bhazi apa ende paipa zvino kuti pakati kune rwizi kune rwizi saka tiri pakati plus chitiko futi chebhazi chikaisimotirangaidze kuti ino dai zvaipa soti zviri diskepo nekuti zvinotyisa.
Bhazi ramuri kutaura iri rakaita sei?
Bhazi rakakunguswa nemvura kubhabhutara kusvike pamba.
Pamunogara?
Hama dzakafa idzi handirevi kuti hama dzedu kana kuti ndingangoti munhu wese hama yako vanhu vaiva mubhazi ndaikundoda kuti zvaikwanisika kuti ridzepo. Bhazi rakanga achibva kwaMutare saka bhazi rakanga achibva kutaune vakasvika mvura yanga yakungonaya saka murodhi makanga mane miti saka vakabva vamisa bhazi vangosvika vanocheka miti zvavakatanga kutosha miti iya ndopakatangotosvika mvura ichidhubuka mugomo apo vamwe vanhu vausiku saka ndopakapatangotoeredzwa vanhu ipapo vanga vachiburuka mubhazi bhazi ndotaitanga kutodzidziswa nekufambiswa nemvura asi vanhu vakanga vabuda saka vaizame kuyambuka vada kutiza ndovamwe vaitorwa nemvura ivavo. Matombo haatozwisike pakuti kuti amwe achaibve pasapa kuti uchaibva kupi ngekuti makuru acho akaita ka haandotyisa. Shuwiro ndeyekuti dai yawana nzvimbo hurumende yawana nzvimbo yekugadzika vanhu.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makadii vateereri vestudio 7. Ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM chipiri chega chega. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika. Kumusangano weNational Youth Indaba wegore rino takanzwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti hurumende yavo ino urongwa hwekubatsira vechidiki kuti vaone mabasa kana kutangira mabhizinesi. Munoona hurumende yakazvipira here kugadzirisa nyaya yemabasa? Kana muchida kupinda muchirongwa chedu tumirai nhamba dzenhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti +1 202 465 0318. Todzokurira zvakare +1 202 465 0318. Aiwa vateereri, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vakashaya padambudziko redutu mupengo recycloni idai wasvika pamazana maviri nemakumi matanhatu nevasere uye unotarisirwa kuramba uchikwira. Asi vamwe vari kupinda munzvimbo dzakaparadzwa necycloni idai vanoti uvandu hwevanhu vafa hunodarika huri kutaurwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA